takaitika apa hakusiko kuti macivil servants akabviswa kubva kuma ministry zavo kuiswa pasi peofisi ya president ne cabinet. Aiwa kwete, chakaitika apa ndechekuti employer wavo yataka kuti civil service commission uri aimbonzikudzara public service commission inotungamirwa naDr Nzuwa ndiyo yakabviswa kubva kuministry aimbonzi ya public service labor and social welfare ichibva yaiswa anda yatinoti OPC kana kuti office of the president cabinet.
Izvi zvakaitirwei?
Izvi zvakaitirwa ngati nekuda kwenhindu mbiri. Yekutanga ndeyekuti public service commission yataka kuti civil service commission iko zvino izvi ibazi repamusorosoro rakavakwa nekuda kweconstitution, in other words the constitutional body, hazvaikodzera kuti itwe subjected to mastructures emaministry. Saka yaiswa pabazi rapresident nekuti chekutanga ndechekuti iwane commission yachona iwane udzamu hwayo neenderana nekuti iconstitutional body. Chechipiri ndechekuti ndiyo employer wedu tese macivil servants. Saka nekuda kuti employer wedu haagoni kuti ari employer uende unogara kumba kwamainini, which is what a ministry is. Anofa wanga ari kwavahosi chaiko kwatioti kuOPC kwachona kuoffice of the president cabinet. Chechitatu ndechekuti madecisions anoitwa neOPC nemadecisions aemployer anofanira kunge achidondana pasaite yatinoti conflict.
Mandikatyidza nemibvunzo miviri yacharamba. Wokutanga ndewekuti izvi zvichabatsira sei vashandi, uye wechipiri ndokuti makadini wokutaura nevashandi vacho musati maita izvi?
Pamubvunzo wenyu wokutanga ndechekuti tabatanidza hofisi huru yemunyika ya president nehofisi yevanopinza vanhu mabasa, zvichireva kuti pane kudyidzana kwakabatana chaizvo chaizvo pakati pepfungwa yekupinza munhu basa nekumudiploya kumupa basa rachona iroro. Nekuti mukatarisa basa ya president nderekuti iite supervise maoperations ese mugovernment. Ndochekutanga. Pamubvunzo wenyu wechipiri, munomboziva kana muchitarisa mudumbiro remutemo wevashandi pane clause irimo inotaura kuti unoenda kunosevenza uri mubazi ranzi naemployer wako ndoraaona rakakodzera. Zvandiri panapa ndiri kutaura sapermanent secretary weinformation.
Right.
Mangwana chaiyo chaiyo vanogona kufunga kuti ndive minista wemayouth, handigoni kukwikwidzana nazvo nekuti ndo zvadachi employer izvozvo. Except pane nyaya yatinotaura nezvaiyi, havasi maworkers amuvhwa. Chamuvhiwa ihofisi yevanhu vanodi vanopinza vanhu mabasa, zvekuti hatina hatingati pane zvazvinonyaya kureva kune mushandi. Changope ndechekuti mushandi paanga achiti PO box NASA house iko nezvaakuti PO box OPC chete chete ndozvingoripo